Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichipepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri chinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo kukadzi 11/2024. Makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vari kutsigira vaive mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa voita musangano kuBulawayo vachiti
mutsangano we3+3 wapindwa mapongwe, mutsangano we3+3 wava mutungamiri nevanhu vezano.
Asi vezanu PF vari kuramba kuti ndivo vaparadza bato iri vachitiwo
vanoti nyonganyonga isu hatisi mastructures avo tine mastructures edu haana nyonganyonga yaaita hatina kutorerana masimba hatina marecalls ataita.
Ko ndiani achasimudza mukombe weAfrica Cup of Nations nasi pakati peIvory Coast neNigeria? Ii ndio mimwe misoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiwa kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova vamwe vevakuru mubato rinopikisa Residents Coalition for Change vaAmos Chibaya navaOstalo Siziva vange vari muBulawayo nhasi vachienderera mberi nemisangano yavari kuita matunhu ose enyika kukura nzira kuti vaive mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vaparure rimwe bato idzva. Ngatinzwei hurukuro yataita navachibaya nezvemusangano wanhasi.
Musangano semisangano yese yatiri kuita nyika yose kumaprovinsi ese ari gumi. Misangano yandiri kutungamirira ini semurongi wemusangano tichizivisa vanhu kuti purezidendi wedu baba vachamisa hongo vakasiya zvibato re3+3 asi havana kusiya zvematongero enyika. Vachamisa vakati ivo ndava kunoshanda nezvizvarwa zveZimbabwe, ndava kunoshanda nevanhu veZimbabwe kuti tinge tichiva neshanduko munyika yeZimbabwe, tichizivisa zvakare machandozi edu kuti naivowo vanowanikwa vari mukati neboka remacitizens eZimbabwe avo anotungamiridzwa napurezidendi vachamisa.
Ko ivo vachamisa havakwanisi here kuenda kunotaura nevanhu sezvo varivo vakatora danho racho?
Mashoko akanaka iwayo sezvamunongoziva kuti basa rokuunganidza vanhu ibasa rinoitiwa nemurongi womusangano. Naizvozvo vatiri kuudza ava mukoma zulu ndo vanhu vatatishanda navo ku3+3 ende vachamisa vakati haiwa ini handichinei nechokuita ne3+3 ndo saka muchiona isu vana Chibaya tichifamba tichizivisa mhuri yeZimbabwe. Vamwe vanga vakufamba vachinyepa kuti vachamisa vakunoita zvechifundisi, vachamisa vakunoita zvekunoparidza vachamisa mufundisi womo asi mutungamiri zvakare wezvematongero enyika.
Asi tiri kuona ka vanhu ava vaakutopfeka hanzu itsva dzebluids, zvinoreva kuti ndo dzinenge dzaakushandiswa here nebato ramuri kuronga kuumba
iri? Aiwa ipapo mukoma zulu regai tivambuke bridji tasvika pabhizi, hapasati paakunzi hanzu dzeblue dzinoreva kuti chinyava, zvimbori zvitsveko izvi, asi mirira izvonyu nguva ichakwana.
Saka kwamabva uku vanhu vari kuti kudii?
Vari kuti aiwa musangano we3+3 wapindwa mapongwe, musangano we3+3 wava mutungamiri nevanhu vezano.
Pane chingakanganisa here Zanu PF kupindira zvakare kana ichida mubato idzva rinoda kuumbwa iri vachibaya? Chii chasiyana vamwe vangada kuziva?
Poto dziri kusukwa mwana marangu ende zviri kuitika zvose izvi vanenge vachiita zvekufamba vakatikamatama enzira vano sara paprojekti itsva.
Vaiona nezvekurongwa kwemabasa mubato reCitizens Coalition for Change vaAmos Chibaya vachitaura vari parunare muBulawayo. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo vanoona nezvenyaya dzematongerwo enyika mubato reZANU-PF vaMike Bima, tikavabvunza nezvekuti ndivo vari kunzi igonye raparadza Triple C.
Vanongoti nyonga nyonga, isu hatisi mastructures, avo tine mastructures edu. Mastructures edu haana nyonga nyonga yaaita. Hatina kutirira namasimba, hatina marecalls ataita. Marecalls ari kubva kuopposition, haasi kubva kwari kuZANU-PF. Isu secommissariat hatina, tine taitofunga kuti tazorora tapedza mageneral elections. Asi nokuda kwekuti mavacancies kana avapo, kana taudzwa kuti pane mavacancies tinoita basa kuti tifile mavacancies iwavo. Saka marecalls are not from ZANU-PF, they are from the opposition itself.
Mashoko evanoona nezvematongerwo enyika mubato reZANU-PF vaMike Bima vari parunare muHarare. Paita maonero akasiyana pamashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ekuti hurumende yavo yave kuda kudzika mitemo yekudzikamisa dhora remunyika iro riri kuramba richishaya simba zvakanyanya. Vamwe vari kuti mashoko avaMnangagwa akanaka chose, asi vamwe vachiti muromo wagara hawo hausarirwi nerwizi. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mukuru wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers Association vaDavid Mutashu, vaDavidson Mutashu.
Kuteramiswa kwedhora remuno muZimbabwe kana tichiri enzanisa nedhora rekuAmerica inhau yakakosha zvikuru, nekuti kuramba richidonha kwariri kuita zviri kukonzeresa kuti zvideredze uremu hwemari iri muhombodo dzevatengi, uyewo nemari dzinenge dzichitambirwa nevashandi.
Nechikonzero chei muchidaro?
Kubudikidza nekuti zvinhu zvinenge zvichiramba zvichingokwira, saka kukwira kunenge kuchiita zvinhu zvichiteverana nekudonha kunenge kuchiita dhora redu. Zvinhu zvatinoona isi kuti zviri kutsimbirira voruzhinji, nokuti zvinoramba zvichivaswededza kuurombo hwakanyanya.
Ko mashoko avaMnangagwa ekuti vari kuda kugadzirisa nyaya yedhora iyi munoaonawo sei?
Zvinorakidza kuti vari vane reality uye vari kurarama nekuziva kunetseka kunenge kuchiita vanhu muugaro. Saka tinotenda nemashoko iwayo maringe nekuti kwataura kureva kuti pane zvakawanda zviri kuitwa zvichiita kuti zvidzikamise uremu hwemari yedu.
Ko imiwo seve mabhizimisi muri kuitawo sei kuedza kugadzirisa dambudziko rapinda mumushairi rekukwira kwemutengo yezvinhu?
Tagara tiri kuita misangano yakasiyana-siyana nemapazi akasiyana-siyana ehurumende kuedza kumhanyidzana kuti tinge tichiona kuti ndedzipi nzira dzingaite kuti mitengo yezvinhu iderere. Ndofunga pamashure apa mitengo yakabva yati simukei kubudikidza nekudzoserwa kwakaitwa maimport duty pama basic commodities, uyewo nekututsirwa kwakaitwa mutero kana muripo weVAT pane zvimwe zvigadzirwa zvakasiyana-siyana zvinosanganisira nyama yemombe, nyama yehuku, uyewo nezvimwewo zvanga zvagara zvisina VAT. Saka ndo zvimwe zvezvimwe zvasundaidzawo kuti mitengo inge ichingonanavira kurutivi rwose kubva kuZim dollar uyewo nekuAmerican dollar.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uyangari mukuru weConfederation of Zimbabwe Retailers Association vaDenford Mutashu vachitaura vari parunare muHarare. Tichiri panyaya iyi, tabatawo nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paUniversity of the Free State muSouth Africa Dr. Calvin Mudzingiri.
nyaya yemari inyaya yatogara tichitaura nezvayo kuti chikuru paufumi hwenyika zvigadzirwa atingati magoods nemaservices mari inozongoshandiswa kuti nyoro vese kuchinjana kune kushita vanhu zvitengwa nezvigadzikwa zvinogona kunge zvichinetsa kuti hurumende iise mitemo yokusimbarisa dhora chokutanga chinofanira kunge chaitika ndechekuti zvinogadzirwa nezvirimwa tingangoti kushanya zvive zvinhu zvinongoitika zvinobva zvakonzera kuti pave yatinenge tingati activity yakawanda naizvozvo iye zvinezvi tichitarisa zvinodawo kuitwa nehurumende kuisa mitemo yepamapepa handizvo zvingagona kuti simba redhora ridzoke
zvine matambudziko akaitawo sei kuvanhu
iye zvinezvi tikanyatsa kuzvitarisa tinoona iritosokuti dzimwe dzenyaya dziya dzekuti hurumende inoti yaisa mitemo mitemo yacho inogona kuva mitemo inobira vanhu vatingati mabusinessmen mari dzavo nokuti inenge yakuvamaikidza kuti vashandise mari isina simba vodzoka ivovo vopedza vashandira mahara takazoona makore akapfuura kuti mabhizinesi nezvitoro zvakavhara zvakawanda inyaya iyo yokuti vanhu vanenge vachizomanikidzwa kushandisa mari inenge isingaenzani nezvinhu zvinogadzirwa munyika inyaya huru kuti nyika ikamboyambonzi yaita dhorarise idzoke kuti izoshandisa mari yayo
munorevei apa
inyaya yekuti vanhu vanenge vasina chivimbo nemari inenge iripo saka naizvozvo zvinonetsa kuti vanhu vagashire mari yavanoziva kuti nemamakore vakaichengetera mari dzavo mumadura emari mabhenki iri foreign currency vakazoiwana angori mapepa marwadzo anopinda vanhu nekuda kwenyaya dzakadaro anoita kuti agare mupfungwa dzevanhu kwenguva dzakareba zvokuti
Nyanzvi zveupfumi vachidzidzisa paUniversity of the Free State muSouth Africa Dr. Calvin Mudzingiri vari parunare muSouth Africa. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto eIsrael anoti awana mwena wange uchishandiswa nevarwi veHamas muGaza pasi pemuzinda wesangano reUnited Nations Relief and Workers Agency. Israel inoti uhumwe humbowo hunoratidza kuti vashandi vesangano iri vari pasi peUnited Nations vari kushanda nechikwata cheHamas. Asi vemuPalestine vari kuramba mashoko aya. Kupeta zvaitika kune dzimwe nyika. Mambo Charles wechitatu vaenda kukereke nhasi kekutanga kubva zvavanzi vane chirwere chegomarara. Vaenda nemudzimai wavo amai Camilla kukereke ye St Mary's Magdalene pedyo ne Sandringham House. Muzinda weBuckingham Palace vakazivisa nezveurwere hwavo nemusi wemuvhuro. Iko zvino tochienda kuna Taboka Ncube achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Ndinokugamuchirai muchirongwa chevechidiki chesondo regarega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naMuzvare Nicole Mawere avo vanoshanda nekambani yeRadiant Technological Company Internet of Things. Ngatinzwei vachitsanangura.
Right, isusu seRadical IoT zvichimirira Radiant Technological Company Internet of Things. Tiri kugadzira zvinhu zvakasiyana-siyana zvine zvekuita netechnology kungoti upenyu hwedu ungoreruke. Chatinacho izvizvi chakutopinda pamarket. Gas iron ingori iron vazhinji vanoziva dziya dzinoshanda nemarasha. Saka isusu pane kuti tiite nhamo yekuti kutsvaka huni kuzogadzira marasha chichi tagadzira inoita kuti ishande negas, sezvo dzimba dzizhinji dzakushanda nemagas stove. Takangoti kana iwo wakuda kuaina unongobvisa stove yako ogadzika zvako aini yako yototanga kutofunctiona. Tine zvimwe zvakawanda sema ECD learning machines zvange zvichibatsira vana vedu pavanotanga kuenda kupresh. Zvichivadzidzisa masubject ese, malanguage ese kuti vana zvivarerukire mukudzidza zvisangoperere kuchikoro chete. Chimwe chatinacho iSmart Electric Key inenge ichishanda mudzimba, inenge ichishandisa remote kuloka nekukinura madozi edu kuitira kuti pamba panatso kuchengetedzika. Usazokanganwa kuzoloka door uchizofunga kuti kuzodzoka kuzoda kutsvaga key chichichi zvinenge zvingori nyore sezvinongoitwa pamota kana magedhi aya anenge ane maremota. Zvinoterukira.
Vakawanda pavanonzwa pachinzi electronic design vanofunga kuti mabasa anoitwa nevanhurume. Imimi semunhukadzi ari mubasa iri ndeapi matambudziko amungati masangana nawo?
Chokwadi vazhinji pavanotongonzwa kuti electric vanobva vatongofunga kuti ndezvevarume, asi vanhu chavari kufanira kuziva ndechekuti kana vanhukadzi tiri kutokwanisa kutoitawo zvinhu zvakadaiwo. So matambudziko andingati tinosangana nawo ndeyekuti patinenge tichitsvaga kana atinoti mainvestors kuti tibatsirike mukugadzira zvinhu zvedu, vamwe vanogona kusanatsokuvimba nesu vachingoti sezvari munhukadzi angagone kunatsozvigadzira chaizvo chaizvo. Panenge pachida mumwe unenge uchimira naye seizvizvi. Pane pamwe pekutoti tinenge tichida kutsvaga vanokwanisa kutibatsira kutisponsa kuti zvinhu zvedu zviende mberi, totofanira kutoita kuti pange pane munhurume anenge aripo anooneka kuti vanhu vavimbe nesu kuti aiwa kana patova nemurume zvinhu zvinobudirira. Asi vanhu chavava kufanira kuziva ndechekuti kana vakadzi vanotogona zvemasainzi izvizvizvi.
Chii chakaita kuti munge muchisarudza basa iri?
Inini sedunga munhu kwandikanyanya kusimbira kwacho kuzvinhu zvemascience sciences zvemaarts zvezvimwe izvizvizvi zvanga zvistori zvangu, nekuti ndiri munhu anoda kuziva nezvetechnology nezvescience zvakanyanyisisa. And zvisineiwo ndakabva ndasanganawo nevanhu vanenge inini vanodawo zvekuita zvetechnology nekungogadzira zvinhu zvitsva zvinenge zvisati zva. Pane zvimwe zvekuti tinenge tichingofunga sevanhu kungoti dai zvaidai dai papa nechinhu chakadai chandaikwanisa kushandisa zvaibva zvatoita. Saka takasanganawo vanhu vane chido chekuda kuti tigadzire izvozvo zvacho zvinenge zvichingoshuvirwa nevanhu kungoti zviitike kuti upenyu hwevanhu hureruke.
Nhasi tichipemberera zuva reInternational Day of Women and Girls in Science, ndeapi mashoko amungada kusiyira vamwe vasikana kana kuti madzimai echidiki ari kudawo kupinda mumabasa esainzi aya?
Chandingataure kune vamwe vanhukadzi as a day yatiri kucelebrata women in science, chandingaudze ndechekuti zvavaunoti haugoni zviyezve, prove them wrong. Usatedzere kuti society kana nharaunda yako yati zvinhu zvaaiwa uri munhukadzi saka ufanire kuwanika pakadai. So ita zvavanoti izvozvo zvaugoni, urakidze kuti unogona, nekuti pauno zvikaperera pakungotaura chete vanhu vanoramba vasingavimbi nevo vachingoti izvi zvaungambozvikoni.
Kwanhasi togomera pano, manzwa hurukuro yataita namuzvare Nicole Mawere, avo vanoshanda nekambani yeRadiant Technological Company Internet of Things, uyezve vachitungamira nevamwe chirongwa chekubatsira vemabhizimusi achangotanga. Tinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupaizve mukare chimwe chirongwa, svondo rinouya. Ini ndinoita Vakanyuve ndiri muWashington DC.
Aiwa, tinotenda zvikuru Taboka. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti Religious Forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unodi pasi.
Atereri tasangana zvakare muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini wenyu wemazuva ose tanonoka wande bichiti nhasi pane mubvunzo wakaoma unobva kune umwe mutereri. Ngati nzwei mubvunzo uyu.
Ndaita dambudziko rekutadza kunzwisisa verse inowanikwa pana 1 Corinthians 15:29 iyo inoti kana zvisina kudaro ko avo vanobhabhatidzirwa vakafa vachagoita sei kana vasingatongomutswi vakagobhabhatidzirweiko ivo vakafa. Mubvunzo wangu pavhesi iyi ndewekuti munhu anogona here kubhabhatidzirwa vakafa? Munhu anogona here kubhabhatidzwa panzvimbo yehama dzake dzinenge dzakafa dzisina kubhabhatidzwa? Vhesi yangu yechipiri iri pana 1 Peter 4:6 iyo inoti nokuti nokuda kwaizvozvi ivhangeri yakaparidzirwa vakafa kuti vatongwe havo panyama nomutovo wavanhu asi vararame nemutovo wamwari pamweya. Ivhangeri inoparidzirwa vakafa nenzira ipi? Ivo vasizazokwanisa havo kutendeuka vanogoparidzirweiko ivhangeri?
Kutibatsira kunzwisisa vhesi iri ndamhanyira kuna Reverend Oliver Mandisodza. Reverend Mandisodza, makadini? Manzwa mubvunzo. Ini ndombosviduruka kusvika mapedza kutitsanangurira.
Kasuwai wadiwa watereri. Chikutanga titasa sokura mwari. Na 1 Timothy 2:5. Paulo notawara achiti. Nokuti kunongova na mwari mumwe chete. Nomurevereri mumwe cheteo. Pakati pa mwari na vanhu. Ndiye Kristu Jesu. Zorewa kuti atigoni kumiririra hama dzedu nyange tichidzida zvakadi. Kunyanya kunyange dzakatofa hazvichatogoni. Zvinoda kuti munhu atende muna Kristu Jesu agosvika paanobhabhatidzwa. Zviva nemucherechedzo nezvazvinoreva kumunhu iyeyu anenge atora danho rekubhabhatidzwa. Zvino muzvinyorwa zvake Paul hapana patakanzwa zvichitaurwa netsika iyi yekuti vapenyu vangabhabhatidzirwa vakamirira hama dzavo dzakafa. Kureva kuti tinofanira kuziva zvinoreva kubhabhatidza. Mabasa avapostori Acts 22:16 inobva iratidza pachena kuti zvinongoreva badzi kusukwa kwezvivi nekuwa neukama naKristu uye nevamwe vose vanotenda muna Kristu Jesu. So hatitarisiri kuti tingaive neupe neukama nevanhu vakafa nekuti havachanzwi havachazivi. Chavo kwakungomiririra badzi zuva rekumuka kana rekuya kwaKristu Jesu, vamwe vachimukira kuupenyu vamwe vachimukira mukutongwa. Waroma 6:4 inotaura kuti mucherechedzo wekuigwa pamwe chete naKristu, iyo nyaya yekubhabhatidzwa iyi, murufu zvichireva kuti tichazomukazve muupenyu hutsva. So hama dzangu, zvingatiomera zvingatinetsa kuti tingava nemibvunzo yakawanda, tinofanirwa kuziva kuti kunyange Jesu paakange aakuenda akati kana mabhabhatidza madzidzisa vese vanenge vatenda kudzidziso yenyu muvabhabhatidze. Zvoreva kuti chinhu chinoitwa kuvapenyu uye nevapenyu. Tichitarisazve pane mubvunzo wabvunzwa kubva kuna 1 Peter 4:6 shoko ringaparidzwa nemuto upi kune vakafa? Hama dzangu, shona idini kutaura kuti seri kweguva hakuna munamato. Pakunyorwa kwaitwa nhau iyi naPauro uri kuratidza kuti chinhu chakaitwa avakafa vakafira muna Kristu vakabhabhatidzwa wanotarisire kuti wanozomuka. Haisiri nhau yekuti tikupiwa zvekuita kuti tinofanirwa kunobhabhatidzirwa kana kunoparidzira vanhu vakafa. Hawana chavakatonzwa. Tikatarisa zuva rakaita soko raMwari kuna zvakazarurwa 13:14 inobva yataura kuti kubva iko zvino vose vakafa vachifira muna Kristu vakaropafadzwa wazorora pakubata kwavo asi mabasa avo achavateerera. Zvoreva kuti hatinazve rimwe basa rachatarisirwa riringaitwa nemunhu akafa kunze kwekumira chete kutongwa nekuda kwezvaakabata. Wahibheru 9:27 inobva yataura kuti vanhu vakatemerwa kuti vafe kamwe chete kutongeswa kugouya. Zvobva zvabudisa pachena kuti hakuna chinoitika chingatarisa kuti chingaitike kana munhu achinga afa nekunga achizvisatswa kumuka pano yaKristu. unwese unomuka zungura unomukira kuupenyu usingaperi unomuka kuno tongwa nekuenda kudziwa remoto sisi zvinotaurwa neshoko raMwari ndatenda Mwari wakuitira zvakanaka amen and amen
tinotenda zvikuru Reverend Oliver Mandisodza vatereri tumirai ma audio enyu pa WhatsApp number zinoti +1 301 919 8140 ini ndini tanonoka wande ndichikusarisai nemufaro
aiwa tinotenda zvikuru tanonoka uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino munawo dzemitambo nasi kune makuerere makuru kuIvory Coast uko nyika iyi iri kutamba neNigeria mufinari yeAfrica Cup of Nations kana kuti AFCON mukuziya nezvenyaya iyi tanonoka wande weStudio 7 abata mumwe muongorori wenhau dzemitambo ari kuteverawo zviri kuitwa kuIvory Coast vaDavid Siampondo vanhu vachizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica.
Ayo uyu mutambo uyu uchanakidza zvikuru sei nekuti tikatarisa mateams ese kana kuti zvikwata zvese zviri zviviri zvikwata zvine vatambi nyanzvi dzinotambira kunze kwenyika ende uye vatambi vane talent yatingati iri pamberi zvikuru sei asi ndiri kuona senge Ivory Coast ndiyo hayo ichakunda.
Simba reIvory Coast riri papi?
Simba reIvory Coast ndiri kuona senge nini rakawandira pa midfield yavo uye kustrike force yao wakomana wacho wanokwanisa kunanga mambure zvisina kuti tingapokana napo ipapo Nigeria wo inayo vana Victor asi na Cote d'Ivoire na vatambi vayo vakawanda variwo vanokwanisa kuti vange vachikurira plus futi home support vanenge vainayo.
Kwa hiyo Nigeria wo tingati simba rayo riri papi?
Simba re Nigeria ndiri kuona sengeni nangu riri pa resilience kuti havakasike vaneta kana kubuda mugame kana tovadyiwa sasa ndataura kuti uye ine vatambiwo zvekare vane zvipo mukatarisa vana Victor vatiri kutaura vakomana wekuti kana muka akawana mukana haatambisi mukana wekuisa mambure
takavona kuti zvikwata zvine mukurumbira zvakanetsa kachaizvo zvichitamba nezvikwata zvisina mukurumbira wakaenzana newavo pavaviri ava une mukurumbira kupfuura umwe ndopi Nigeria neIvory Coast?
Nigeria ine mukurumbira kudarika Ivory Coast kana tingada kuti tinanganidze ne tichienderana nema statistics uye ne tikaenda position to position nevatambi vacho kubva makare kare but sekutaura kwamaita kuti muchaona kuti pane kakushanduka kuti ataiti ma powerhouse akuita achidzikira ende manyika dzataiti hadzina kunyatsokurumbira panhau dzenhabvu idzi ndo dzanga dzakuita dzichikashamadza vanhu kuti aiwa ko nhabvu dzayasimukira kudai mune dzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana so ndo zvataa kutoona kuti paakuita kakudhinguka kechikero kuti Nigeria yaisimbova pamusoro izvezvi yakuita senge yakutatsurwa kubviswa pamusoro ipapo neCote d'Ivoire tichitarisa nemutambiro uri kuita Cote d'Ivoire izvezvi
saka iwe unosapota ipi apa David?
Inini hanhasi ndiri kumhanya neCote d'Ivoire.
Aiwa takamirira chese kuti tione tichizvetika vaita kuhama yako
anditi aiwa no tinofara chose.
Yo hurukuro yaitwa natanonoka wande nechizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica vaDavid Siampondo vari kuNorth Dakota. Uyewo muAmerica nhasi kune mumwe mutambo mukuru uchaonekwa nevanhu vakawanda muAmerica nepasi rose weSuper Bowl weNational Football League kana kuti NFL. Zvikwata zvinoti Kansas City neSan Francisco ndizvo zvinenge zvichitatsurana mumukombe wanhasi uyu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare vari kutsigira vachamisa voenderera mberi nemisangano mumatunhu ose tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyamina Kipstube munhau dze isiNdebele.
Soku isika disenda baku VOA iNdebele.